Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu ndira 24, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yofirifeta kunetsana kwezvimwe zvizvarwa zvekuChina nevashandi. Mapurisa osunga vari kuratidzira kuti bumbiro remitemo risavandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vari panyanga. America yatanga chirongwa chekusunga vose vasina magwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvevashandi rinoti ratumira nyanzvi kunoferefeta zvakatora nzvimbo kuFilabusi neMidlands uko kwakapfurwa nekuburitsirwa pfuti zvizvarwa zveZimbabwe nezvizvarwa zvekuChina. Mukuru mubazi rezvevashandi asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti nemusi wemuvhuro vachaburitsa zvavanenge vawana kuruzhinji. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vakaburitsa mashoko kuvatori venhau nezuro vachiti musi wa21 ndira paBijo Farm kuLowa Gweru kuMidlands chimwe chizvarwa chekuChina chakasungwawo mushure mekuburitsira pfuti chichinongedzera kumushandi. Mushandi wacho Kolwani Dube akasungwa wachipomerwa mhosva yekubaya chizvarwa chekuChina ichine banga. Musi wechitatu chimwe chizvarwa chekuChina chakasungwa mushure mekupfuura mutandazo sivanda pamugodhi weBinyup 5 kuFilabusi chichimupomera mhosva yekuba goridhe. Mumwe mushandi wepakambani yezvizvarwa zvekuChina Taurai Dozva akatsikwa nerori pabasa mhuri yake ikamanikidzwa kutora zviuru zviviri zvemadhora chete semuripo. Hatina kukwanisa kunzwa divi remuzinda weChina muZimbabwe kana sangano rinomirira vemabhizimusi ekuChina reChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe. Asi muzinda wekuChina unogara hawo uchiti unokurudzira zvizvarwa zvekuChina kuti zvitevedzere mutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu vari munzvimbo dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu.
Idambudziko ratagara tichiona kuti kwazviri kunanga handiko. Saka iko zvinezvi tiri kuona kuti paakuwedzera gun violence, kuti maChina vaakushandisa pfuti kuti vagadzirise magakawa avanenge vainavo nevashandi. Asi chikuru chiri kunyanya kukonzera kusawirirana, kusashanda zvakanaka pakati peMachina nemalocals, avo vari kupiwa mari shoma shoma, vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo, vamwe vacho vanorohwa pavanoda kubvunza mari dzavo vaakubuditsirwa pfuti.
Dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo vamago?
Dambudziko iri hakuna mumwe munhu angarigadzirisa kunze kwehurumende, zvikuru sei vari pamusorosoro pehurumende vatingati president nemadeputy avo necabhineti yavo. Nekuti maChina kana achiuya kuno vari kuuya vakwezviwa nevatungamiri venyika kuti uyai kuno kune mainvestment opportunities. Chatisiri kuziva isu ndechekuti kana vauya muno vari kuudzwei nevatungamiri, uye vatungamiri pavari kunzwa nyika yese ichichema kuti tiri kumbunyikidzwa kodzero nemaChina, zviri kusvikawo here munzeve dzavo, uye matanho avari kutora ndeapi? Saka kwazvananga iko zvine izvi ndekwekuti ticharamba tichiona mhirizhonga iyi ichiwedzera. Zvinova zvinofanira kuti president Mnangagwa vagare pasi nemakurukota ehurumende, vonyatsa kuongorora zviri kuitika izvi, vogadzirisa angavari magwaro anoshandiswa nekuti vazhinji vacho maChina aya havatorina magwaro. Zviri mumaparliamentary reports kubva kunana 2014 kune maChina akawanda vari kushanda muno vasina maresidence. Saka vari kufanira kuti paitwe screening. Macriminals, makoronyera echiChina vakazara munyika vanofanira kudzorerwa kunyika kwavo.
Asi muzinda weChina kawamaguhu unogara uchiti kazhinji masangano akazvimirira oga nevamwe vainoti vanotsigira hurumende yeAmerica ndo vanowanzoshora mashandiro emakambani ekuChina vachiti havo makambani akawanda anotevedzera mutemo.
Uku kwakungotaurawo kuita kwevashaya kutsvaga uta nemugati.
Mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu vari munzvimbo dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kuGuinea naBlessing Zulu Studio 7. Vaimbo vameya wechitungwiza vaLove More Maiko vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nezuro mushure mekusungwa nemusi wechipiri vachipomerwa mhosva yekutungamira kuratidzira kwakaita vanhu kuzengeza nemusi wechipiri vachiti havawirirane nekuti bumbiro remutemo riwandudzwe kuitira kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vachitungamira nyika. Vachuchisi vakati vamaiko nevamwe makumi mashanu vasati vasungwa vakaratidzira zvisiri pamutemo vachiimba kuti 2030 tazviramba siyana inaye chamisa uye pasi naMnangagwa. Magistrate vaDennis Mangosi vakapa vamaiko mukana wekubvisa madhora mazana maviri semari yechibatiso. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rava maiko vatapiwa muchine ripi vanova nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Vamaiko vakatsungwa musi wa21 January kusegmerit musi wa22 vakabva vaitwa kurend order kaHarare Center vakazoisa kukoti nezuro kuchitungwiza magis court vamisa pamberi pedare vakapa chikumbiro chokuti vatonge vachibva kumba chinova chakatambirwa nedare vakanzi vabhadhare $200 sechibatiso vakanzi vanofanira kuripota kupota vachinomakisa register kusegmerit police station kame chete uri musi wefriday wega wega zvino vava kuti vatotanga nhasi kuenda kunoripota kumapurisa. Vakanzizi vasakanganisa kuferefeta kuri kuita nyaya nemapurisa vakanzizi vape mabharani wedare epasipoti ravo kusvika pachapera nyaya iyeyi uye vakanzizi vanofanira kugara adresi yavakapa kumapurisa avakasungwa.
Saka pari zvino zvamira sei uyezve vamwe vavanga vainavo vakafambawo sei?
Tiri kuti vari kunemedzerwa mhosva yekuti ivo vainge vari pamwe chete nevamwe vanosvika makumi mashanu wasungwa izvezvi ndiye chete vamaiko vamwe avo vari kutsvagwa nemapurisa.
Zvamira zvakadai vari kutarisirwa kudzokera kumatare rini?
Vari kutarisirwa kudzokera kudare musi wa17 mwezi unouya.
Muri kutarisira kuti pavachadzokera kumatare zvichafamba sei?
Panenge pachiongororwa kuti mapurisa vaferefeta nyaya kusvika pakadini. Kana mapurisa vapedza kuferefeta nyaya kana vachuchisi vachiona kuti pane nyaya inokodzera kupinzwa mudare ndopatinenge totaura zvokuti taakupiwa here zuva richatongwa nyaya iyi. Bati kana takatarisa nemapepa akaisa pamberi pedare nezuro mapurisa vari kuti vanoda kusvika musi wa23 mwezi unoyu kuterefeta ende vanotarisira kuti vanenge vapedza kuterefeta. Saka zvichida pamwe kuda pavachazoenda kukoti pamwe vanenge vapedza kuterefeta nyaya vachichisi vofefeta nyaya kuona kuti inokodzera here kupinzwa mudare. Kana ichikodzera tinenge takufanira kuti vachipiwa muti uchazotongwa nyaya yavo.
Vatapiwa muchine ripi vanova nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunhare kuchitungwiza naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Magweta ari kumirira vagari vepaArnold Farm purazi rinozivikanwa nekuti Manzou riri kumazove kumashonaland central ari kuronga kuendesa gurukota rezvekurima vaanxious Masuka kumatare achivapomera mhosva yekusaremekedza mutongo wedare repamusoro. Dare repamusoro rakati amai Grace Mugabe, mudzimai wevaiwe mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe, vasadzinge vanhu ava nechisimba uye mapurisa akaripiswa nekuputsa midziyo yavo. Costa Nkomo, weStudio 7, akashanyira nzvimbo iyi ndokutipa nyaya inotevera.
Gweta rinomirira vanhu ava rekudonza Nkomo and Mutangi Attorneys va Moses Nkomo vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa navamuhadhi zvekumbunyikidza vanhu ava uye kuvabvisa panzvimbo yavakagara hazvisi pamutemo. VaNkomo vatiwo vari mubishi kugadzira matsamba ekuendesa vamasuka kudare repamusoro reHigh Court.
Izvezvi tiri kugadzira mapepa okukwidza minister welands kuti zvaari kuita kupa vamwe vanhu matsamba. Isusu takamunyorera tsamba kubva kuna 2018 matsamba acho tinawo kuna 2017, 2018 na 2021. Ipai vagari ava mapepa okuti vagari zviri pamutemo, izvozvo hasati zvaitika. Asi kwakuya vamwe vanhu vane hukama nevari mune zvematongerwo enyika ndovari kuuya nemapepa.
Mutungamiriri wevagari vepamanzou vadenboy Chaparadza vanoti vamuhadhi vari kushanda nemapurisa kuvashungurudza.
Tiri kunyanya kushungurudzwa navamafinyandira muhadhi wakuti inini ndini ndava nekodzero yokushanda. Kana tikada kuti tigare pasi tichionesana nevamwe wari kubva wadana porisi.
Mumwe mugari wepapurazi iri amai Tapiwa Katsamudanga vaudzawo Studio 7 kuti mwana wavo mukomana ane makore 15 akasungwa nemapurisa achipomerwa mhosva yekuti ainge afushira makomba ewaya ari kucherwa navamuhadhi papurazi iri.
Shuwa mwana akakandwa mukati akaswera arimo vachimushungudza vachimusungirira kunhengino cheni vachimurova vachimubvusira kuti ataure pamwe waifungidza kuti achachinja statement kusvikira gweta redu razouya ndorikazoita kuti mwana abude.
Vanhu ava vanotiwo zvipfuwo zvavo zvakaita semombe zviri kutorwa zvichiurayiwa senzira yekuvarwadzisa kuti vabude mupurazi iri. Amai Tendai Mazhara vanoti kubva pakutanga kwegore rino varasikirwa nemombe dzinosvika 5 idzo dzakaurayirwa muwaya yakaiswa navamuhadhi.
Takatorerwa mombe dzinokwana kuita 5 mudanga, madhonza maviri ane hadzi nhatu dzine mazamu, ndobva dzanourayirwa muwaya mavari kukomberedza imomo.
Kunetsana pakati pavamuhadhi nevagari vekumanzou kwakatanga gore rapera mushure mekunge gurukota rezvekurima vaNCS Masuka vapa vamuhadhi tsamba yekugara nekurima papurazi iri. Studio 7 haina kwanisa kunzwa kubva kuna vamasuka navamuhadhi sezvo vose vange vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi gweta ravamuhadhi vaTimon Tabana vaudza Studio 7 kuti vagari vemumanzou ava havana mvumo yekugara papurazi iri.
They don't have that order. Muhadhi ane permit yakaishwa na minister of land. Ndiwe ari kushandisa ngobvisano aivaya. Ungati iwe usina offer letter, woti kune munhu ane offer letter anzi iwewe ndisiye ndiripo kana ndipo mugari hazvitomhanyi kuda losi.
Kunyange hazvo mutauriri wemapurisa wedunhu reMashonaland Central Inspector Milton Mundembe vati hofisi yavo haisi kuziva nezvenyaya iyi. Magweta ari kufambisa nyaya kubva kumativi ese atenda kuti vanhu vari kusungwa uye vamwe vavo vakatomiswa pamberi pedare remagistrate kuconcession kumazoe. Vamundembe vakurudzirawo vagari ava kuti vaendese zvinyunyuto zvavo kuhofisi yavo.
I'm not aware ane zveiyoyo yekuuya mutaura yekuanotifamu iyoyo. Kuno kwatindakana any complain maybe mukati warifeya kuti ngavauye kuhofisi yangu ndisinoyo tinotambira macomplains ese eprovinsi. Sei nhamba dzangu vauye vanhu ivovaya.
Papurazi apa pane vanhu vanosvika 300. Purazi remanzou raimbochengeterwa mhuka risati ratorwa nechisimba nevatsigiri veZANU PF kumakore ekuma 2000 munguva yehondo yeminda. Ndakamirira Studio 7 mumazoe, ndini Costa Nkomo.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakadoma vaBrent Bozell kuti vatungamire mabasa pakambani yeUS Agents for Global Media iyo inoona nezvekushanda kwenhepfenyuro yeVoice of America. VaBozell munyori uye vakavambawo kambani inonzi Media Research Center iyo vakati inenge ichipa maonero akasiyana nemapepa nawo anoda kupa kodzero dzinonzi adzienderane netsika dzechinyakare dzemuAmerica. kuti vatange basa vabozel vanofanira kutanga vatambirwa nedare resenate. Hapasati pazivikanwa kuti vachaenda kudare ririni sezvo pari zvino riri kumbobvunzurudza vakasarudzwa navatrump kuva makurukota. Vabozel vakanyora padande mutande reX kuti kudomwa uku chiremekedzo chikuru. Vateereri, echinoichi ziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu nepaFacebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govana inevamwe na uze Studio 7 zinotema zisina divira dzakarere kera. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iye zvinotombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa anoshanda mubazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu muAmerica veImmigration and Customs Enforcement kana kuti ICE nezuro vakasunga vanhu vasina magwaro ekushanda muAmerica uye zvizvarwa zveAmerica kuNewark muNew Jersey. Meya veNew Jersey vaRas Baraka vanoti mumwe akasungwa ainge atombori muuto. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakashandisa masimba avo kudzika mutemo wechimbi-chimbi kuti vape mapurisa masimba ekusunga vose vari muAmerica vasina magwaro akakwana. Mutauriri weICE ati mubasa ravo vanogona kusunga zvizvarwa zveAmerica asi vati vanokumbira vanhu kuti vavape zvitupa. Mutauriri weWhite House Caroline Leavitt anoti vanhu mazana mashanu nemakumi matatu nevasere vakasungwa nezuro. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump mumashoko avo ekutanga kunyika semutungamiri wayo wechimakumi mana nenomwe vakati vanodzoka pautungamiri vaine chivimbo netariro yekuti vari kwekutanga kwenguva itsva inofadza yekubudirira kwenyika. VaTrump vakati rusununguko rwedu uye kwakananga nyika yedu kune mbiri hakuchatadziswi kusvikika. Vakatiwo isu tichakurumidza kudzorera kuvimbika, kugona uye kuvimbika kwehurumende yeAmerica. VaTrump vakati rwendo rwekutora nyika ronga rusiri nyore. Vakati mwedzi mishomanana chete yapfuura mumunda wakaisvonaka kuPennsylvania, bara remhondi rakabvarura nzeve yavo asi vakati vakanzwa panguva iyoyo uye vanotenda zvakatonyanya iye zvino kuti upenyu hwavo hwakaponeswa nechikonzero. VaTrump vanoti vakaponeswa naMwari kuti vaite kuti America ive huru zvakare. Vakati ndicho chikonzero zuva rega rega, vachifamba nechinangwa nekukurumidza kuitira kudzosa tariro, budiriro, kuchengetedzeka nerunyararo kuzvizvarwa zvemarudzi ose, zvitendero zvose neruvara rwose. VaTrump vakazivisa kuti vachatanga temu yavo nekusaina mitemo ine chitsama yekutanga kudzoreredzwa kwakazara kweAmerica uye kuwandudzwa kwehungwaru. Pakutanga, VaTrump vakatara kuti kumugano kwenyika kuchamhembe kune dambudziko rinoda kugadziriswa nechimbi-chimbi. Izvi zvinotanga nekudzosa mamiriyoni emakororo evatorwa kunyika dzavakabva. VaTrump vakatara zvikwata zvevanotengesa zvinodhaka semasangano ematororo ekunze. Mukuedza kudzikisa pasi kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation, VaTrump vakatara nyaya yemhando dzemoto sedambudziko rinoda kugadziriswa nechimbi-chimbi kuitira kuti vakurumidze kuchera mafuta negasi zvemuAmerica. Vakati America ichava zvakare nyika inogadzirwa zvinhu uye iine chimwe chinhu chisingazombofi chave neimwe nyika zvayo inogadzira zvinhu, hunove huwandu hwakakurisisa hwemafuta negasi kupfuura chero ipi zvayo nyika pasi pano, uye vakati vachashandisa huwandu uhu. vakavimbisa kuti semuna 2017 vachavaka zvakare mauto akasimbisisa asati amboonekwa pasi rose. VaTrump vakati vachapima kubudirira kwenyika yavo kwete chete nehondo dzavanokunda asi nehondo dzavanopedza uye pamwe zvakanyanya kukosha hondo dzavasingambopindi madziri. Vakati America ichatora zvenzvimbo yayo yakakodzera senyika huru ine simba rakanyanyisa uye inoremekedzwa zvakanyanyisa pasi rose, zvichakurudzira nekushamisa nekuyemurwa nepasi rose. Vakati vachamira vakashinga vachirarama vachidada uye hapana chichamira munzira yavo nekuti zvizvarwa zveAmerica. Vakati ramangwana ravo uye nguva yavo yekubudirira ichangotanga. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica anda kuverengerai. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pastudio 7 ana mukoma Jonga, tokumbira mutiziziro utungamiriri hwedu nevose vari kutsigira kuti term extension iitike kuti vamunangago vafire pachigaro. Aiwa, ruzhinji reZimbabwe harisi kuda izvezvo. Chinenzi ruzhinji reZimbabwe havazi vanhu vari kudya namunangago, vari kuita corruption namunangago. Zvinzi ivowo Zimbabwe yataura kuti vamunangaga nga varambe vari pachigaro. Zimbabwe inambodaro. Zimbabwe inotaura pamaelection paya patini vanhu vese pavanovhotera chamisa paya zvibiriwa zvinzi munangago ndahwe ndipanotaura Zimbabwe. Saka hazvikwanisi kuti Zimbabwe yese inzi yataura kuti vamunangaga nga varambe varipo. Iyo Zimbabwe yese isingatodi. Nanditi hangu zvepolitics, but zveterm extension zvandirwadza. Hatisi kuzvida izvozvo. Kana vakasiya nhasi kana mangwana chaitingatofari Zimbabwe.
Kandiva naJobo Skala, kana muchizviziva henyu kuti ZANUPF ndo zvairi, sei muri kupandukira chamisa? VanaJobo Skala, mukutoziva henyu kuti ZANUPF ndo zvairi, vanhu mapedza mopandukira chamisa, munhu ari kuda kuti vana veZimbabwe vatoyambuka, imi ndio munhu amuri kupandukira uyoyo. Munozviitireka ndio? Kuopposition party tine maproblema akawanda. Vanawo Johana Mamombe, zuro ndizuro pano makashungurudzwa nezanupf iyeye, asi takakuonai zve muri kufambwa munangagwa. Unotoshayiwa kuti vanhu ava zvinombofamba sei chaizvezvo? Saka unofungidzira kuti oraiti, kana uchienda ikoko nana tokozani kupe munaizoziva zanupf zvairi, but munoenda ikoko musvika mondoita kufambwa munangagwa kwamuri kuziva kuti isusu hatisi kuwirirana nazvo zvekuti zanupf irambe iri pachigaro.
Mangwana nemangwana pavoice of America Studio 7. Tinokutendai nenhau dzamunotipa, tinokutendai nezvamunopa kuvanhu. Ini ndoda kutaurawo pamusoro pevanhu vari kunze vari kuti vamugabe vamunangagwa, sorry, vamunangagwa vange vachisvika 2030. Nhau iyi maonero angu nekuda kwemutemo wemuZimbabwe ndikutoona senhau yakabudirira kudhara. Asi inini maonero angu ndokuti nhau iyi hatipasi, but maonero angu inini ndinotaurawo kuvanhu veZANUPF. ZANUPF iyo yega pachayo yadii hayo kuti ndiyo ibhane kongresi yayo yokuzotsvaga mumwe mumiririri wemaelection 2028. Voita zvavaingoita pakuti vamugabe ndivo vaingoramba vachimiririra ZANUPF. Ivo voramba kutsvaga mumwe achariplesa vamunangagwa asi maelection oitwa. Ivo kuZANUPF ndovari kudoti vamunangagwa varape varipo, but kune vamwe vanhu hatisi kuda.
Zvino zvinotoshamisa, zvinotokashamadza kuti tinowana chiwenga achitaura nyaya yecorruption muZimbabwe. Corruption haina kutanga kunhasi zvekuti zvingaita sekuti isurprise kwaari. Corruption yagara ichingovako kubvira makare nemakare, but solution yekuipedza ndo yavasina nekuti ivo ndo vanoita hori. Saka chiwenga ngarego tipatisaita sekunge isu hatina pfungwa dzekugona kuona kuti zvinhu zviri kutaurwa izvi hazvina musoro. Vese vari kuda corruption vanozivikanwa ende hapana ari kusungwa. Saka musatishungudza nezanupf, tisiye takadaro.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko.
Iti Waza Friday, my darling. Waza Friday.
Muchirongwa chedu chema gitara chasondo rino, tinokupai hurukuru nemuimbi weze chitendero Samiste Lamont Dube, rekuzvarwa Tokumo Lamont Dube. Gati nzwe hurukuru ya aita na Ivan Zisininga wa Studio 7. Kuona ni chatu chakurai,
ngati zviri zvokuimba takakura nazvo nokuti tiri vadoko takanga tichimba kukereke zvokuti taigara tichikurudzirwa nevanhu maringe nekunzwa kwavaiita tichishaura asi zvokuzopinda mustudio ndakatanga mugore ra2019 kuzosvika patiri nhasi
bereki hama shamari vaiti kudii mchitanga kuita zvemagitare
nekuda kwekushumira kwataita murikidza nekuimba tichiri vadiki patakatanga kuzopinda mustudio hazvina kuremera vabereki vangu pamwe chete nefamily kuti vandikurudzire nokuda kuti vaizviziva kuti mwana wedu uyu zvokuimba zviri maari.
Vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova
mugore ratasiya ra2024 vanhu vakagamuchira music yedu zvinoshamisa zvakatotishamisawo neso zvatakanga tisina kutarisira uyezve nekumakereke vanotikurudzira uye vari kufara nebasa guru ratiri kuita.
Ko, matambudziko amunosanganawo nawo ndeapi?
Ndingati pari zvino machallenges atinawo akati wandei, mazhinji acho achikonzerwa nekushaya zvikwanisiro sevanhu vachangotanga kupinda mune zvemumhanzi. Saka tinomiswa zvakawanda zvatinenge tichida kuita nekuda kwezvikwanisiro zvedu.
Vangade kunzwa zvizhinji kubva kwamuri mimhanzi yenyu kukufollowai, vanokubatai kupi?
Kune vanoda kundibata ndinowanikwa panhamba dzinoti +27749058621.
Mune mashoko here amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu nhasi?
Shoko andinoda kusiyira kuvatsigiri vedu ndeyekuti tinokutendai zvikuru vatsigiri vapisawo Mr. Lamont Dube nokutitsigira kwamuri kuita uye rutsigiro rwamakatiratidza mugore ra2024. Chishuwo chedu kuti murambe muchitisapota, tinokutendai zvikuru.
Was a Friday, chitipai kamwe chete kamunoda kuti timborova nhasi.
Nziyo yandinoda kuti muuridzire kuvatereri ngeinoti chero ndiri dhongi.
Kamuchizwa kambo kanonzi chero ndiri dhongi, manzwa hurukuru yaitwa na Samiste Lamont Dube na Ivan Zisininga we Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM. Apo nhasi tiri kutarisa kutyorwa kwekodzero dzevashandi kunonzi kuri kuitwa nezvizvarwa zvekuchina munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende yoferefeta kunetsana kwezvimwe zvizvarwa zvekuchina nevashandi. Mapurisa osunga vari kuratidzira kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vari panyanga. America yatanga chirongwa chekusunga vose vasina magwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Gabes Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu umhla ka 24 kuzibandlela 2025 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje
kundawo engisebenza kiyo ababhadali abantu kuhle imali eziqondileyo njalo siyabona emaphepheni bekhahlameza izisebenzi.
Amapolisa asebophe isizalwane sakwaleChina esidubule isisebenzi oqedengelwa ukuba besitshontsha inhlabathi elegolide.
Saphongubona bethutha izimpahla zabo behamba. Ha ukuthi basivalelise abasizo. That's asiphongubuza kwaizisebenzi ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo bathi hayi bathe mhlaka 29 December they will be back.
Sokumele kulungiswa kwedamu elikhulu elezeminya enkayi ebese elisakhiwa ngukhulumende. Kulungiselelwa ukhetho olukhulu eZimbabwe lwenhlanganiso yenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa asebophe isizalwane sakwaleChina esidubule isisebenzi uMthandazo Sibanda eBurnyup Mine ePhilabusi ocatshangelwa ukuthi ubetshontsha inhlabathi elegolide. Kulomunye njalo obotshwe ngamapolisa odabuka kweleChina uLeo Haifeng owenkampani yeMing Cheng Sino Africa Mining Investments okuthiwa wethuselela ngombhobho uMnumzana Kholwane Dube emgodini osenkabazwe. Utube kubikwa ukuba wayecela ukubhadalwa iholo lakhe. Uhaifeng uthi uDube wamgwazange okapi enyaweni. Kulama videos abhodabhoda enkundleni zokuxhumana atshengisa ukwehlela uDube loSibanda. Kubikwa ukuba ziningi izisebenzi ezikhahlanyezwa ngabadabuka kweleChina. Ngaselanisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla zemigodile kanye lamagqoda amela abasolwa laba. Kuqale lengcwadi ebona ngenswelo lezikhalazo zikaZulu uMnumzana Davis Ndumiso Sibanda Westways Management Services.
Baba Dube siphakathi kobuzima ngabantu abaphuma elizweni leChina. Kundawo engisebenza kiyo ababhadali abantu kuhle imali eziqondileyo njalo siyabona emaphepheni bekhahlameza izisebenzi bezichaya njalo kodwa kusethusayo kathesi ukuthi emsebenzini umbhobho wobuvela ungangeni kodwa amaChina ayavunyelwa ukungena lembhobho emsebenzini kungabi nje indaba zalutho. Kuzima ukuthi izisebenzi eziningi zikhulume ngendaba zamaChina. Ungakhangela ilizwe lonke eZimbabwe, amaChina woyiwo wodwa avunyelwa ngamakhansili eZimbabwe ukuthi ahlale lapho kusetshenzelwa khona esingathi ngama-industry site. Yiso isi into ekutshengisa ukuthi abantu laba bavele bengaphezu komthetho welizwe leZimbabwe.
Ngazi ukhangeleke pho izisebenzi kumele zenzeni baba Swati?
Lapha ayisiyo nto engabanjwa yithi abakhuluma ngezokusiqhathwa lokuqhathwa. So kumele kuye phezulu kuhulumende. Uhulumende weZimbabwe abone ukuthi nxa evumela abantu beleChina ukuthi bazengena basebenze kwelizweni lethu, basiphathe njengabantu balandele imithetho yelizwe eyezisebenzi. Kumbe bahambe khona eMinistry of Labour befika bafundise ukuthi bazasebenza njani. Njalo nxa besebenza kube le ndlela zokuthi bahlolwe kumbe singakuthi ngesilungu ngama-inspections ukuthi kusetshenzwa njani. Ngoba kulesi sibhange esihlezi kiso vele bona basebenza bengaphezu komthetho weZimbabwe. Akulanto abayenziwayo ngaphandle kokuthi uze kuthiwa lo udiphothiwe kodwa sake sibone okuthiwa ibhadala izisebenzi azibhadale ngendlela abhadalwa ngayo. Okwalesi sibhange abangaphezu komthetho, sokumele sikhale kuhulumende kumbe kucabinet khona ngale banike umthetho ozakwenza ukuthi lapho abantu bavela kwele China basebenzi bengaphansi kwemthetho yaleli ELEP.
Lake la kuzama yini khonokho Osman?
Abalungu bathi ngubani ozafaka umango ibhera, singamagundwane.
Lo ngumnumzana Davis Ndumiso Sibanda, ingcwadi ebona ngezikhalazo zezisebenzi, ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo.
The Voice of America, VOA.
Sokumile ukulungiswa kwedamu elikhulu eleziminya enkayi ebelisakhiwa nguhulumende ngenhlonso yokwenqabela uhlupho lokuswelakala kwamanzi esigabeni lesi. Lokhu sokudanise izakhamizi ebezilethemba lokuba zisasebenzisa amanzi ekuthuthukiseni indawo le obekusungulwa khona inhlelo ezishiyeneyo. Kubika uNokutaba Dlamini.
Izakhamizi lezi zithi abakhi bedamu leli abeZimbabwe National Water Authority baqala ukususa imitshina yokugebha izimota kanye leminye imitshina ngenyanga kwaLwezi kungela sizathu esatshelwa inkokheli yezigaba kanye lezisebenzi. Sixoxe lomnumzana Jeffrey Sibanda wakwasebenza eziminya ngokwenzakalayo othi kakucaci ukuba umsebenzi uzaqhubekela phambili nini, njalo ngokuna kwezulu imbundu yedamu leli eChangane isiqala ukudilikela.
Akula lutho ground. Kule foot roller A1 yafaya yekhona.
Umnumzana Lameki Dlamini isakhamuzi seMenda uthi ulokudana ngohlelo lweziminya ngesizathu sokuba amanzi aluhlupho enkaye.
Ilonyaka futhi kuyaphinda kubuyela endlaleni ngoba isikhathi esinenkomo zaloma ngobe sidla eChangane. Manje eChangane lena kufukulu umhlabathi wonke kwafukulwa kwafula, akusela ndawo yokuthi inkomo zidlale. Inkomo vele ziboda lamaguma khona.
Sixoxe njalo lo councilor ka ward 28 umnumzana Nomendebele laye othi basemnyameni ngokwenzakala ehlelweni lweziminya.
Saphungubona bethutha izimpahla zabo behamba. Hayi ukuthi basivalelise abasebenzi. Lathi sasiphungubuza kwaizisebenzi ukuthi kathi kuyini okwenzakalayo, bathi hayi bathe mhla ka-29 December they will be back, bachiya kunjalo. But okwasidanisayo ukuthathwa kwempahla.
Ukansila kaward 19 umnumzana Thubelihle Mabuza Ncube laye uyangeza.
Abazange babuye ukusitshela ukuthi banjele njengokansila nginje ukuthi sesihamba silapha sihanjiswa yikuthi lokuthi.
Unobhala webhuku lakweliva Khumalo eMenda unkosikazi Sitshengisiwe Sibanda uthi nabo basemnyameni ngokwenzakala eziminya.
Sifisa ukuthi liphumelele idamu, lakhiwe idamu, sithole ukusila, besizayenza izingadi bokuzasincedisa labantu abaningi abangasasebenziyo bebesebenza edamu.
Isiloyiso sikaDlamini ukuba idamu leli lakhiwe.
Ngoba nxa abantu bezafelwa zinkomo baphinde baswele umsebenzi, kanti bazaphila ngani ngoba inkomo lapha ziphelile. Namanzi amathambo masihambe egangeni agcwela kwenkomo zilambile, akunamanzi, hayi azidli lutho.
Umnumzana Richard Moyo ohola isabelo seMathebeleleni North uthi uhulumende ubengasela mali yokuqhubekela phambili ngokwakha idamu leli.
Yabe se ukontrakta sezwele ukuthi ebehlezi kungasela ama-disbursement amafanzi ilokhu zeni siphelile ibhajethi. But ngithemba kubhajethi yona le iyalo nyaka ka-2025 sikhangelela ukuthi igwayisha ngani demu inikwe imali iphele iziminya demu icontinue ichova lapho ukuthi ilalo la idamu lelo liphele.
Ngokutsho kweziphathamandla zikahulumende ezikuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development, idamu leli kanye lezinye inhlelo ezigoqela ukuphehlwa kwamagetsi le-irrigation lizakwakhiwa ngezigidi zamadola emeluka ezedlula kancane ikhulu lamashumi amathathu amadola 132 million. Idamu leziminya ngelesibili elakhiwa nguhulumende kusabelo seMathebeleleni North ngemva kukagwayishangani, yona layo ekhangelelwe ukwenqabela uhlupho lwamanzi kubahlali bakobulawayo lezinye izigaba zeMathebelelende. Uhlelo lweGwayishangani lwasungulwa ngomnyaka ka-1912 lwaphindwa lathathelwa phezulu iNational Mathebeleland Zambezi Water Project. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi ngenguNokuthaba Dlamini.
Sikasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Kulabaphikisayo kwele Chad abathengisela emigoqweni besola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. ERussia lele Ukraine ahlaselana ngokumangalisayo ngezindizamtshina ezithwala amabhomba ama-drones ezabelweni ezithiyeneyo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe. This is Osipuma Ngampa, a Voice of America, eWashington, D.C. Wezi patalene le Melika. Amapolisa aleli lizwe aseqalile ukubopha abantu abangelamaphepha ngobunengi ebabuyisela emazweni abo. Ithatha isifungo sokuqala umsebenzi ngombulo. Umongameli Donald Trump usayine izikhondiso ezitshiyeneyo ezigoqela esokuqinisa isandla kudaba lwabantu bokuza abangela maphepha afaneleyo. Kulesi zalwane zakwamanye amazwe ezidlula izigidi ezilijumi 11.7 million ezihlala eMelika ngaphandle komthetho. Uhulumende kaTrump wethule imifanekiso etshengisa abanye babantu ababotshiweyo begada indizamtshina zebutho sebebuyiselwa emazweni abo. Abezindaba abeReuters babika ukuba ezinye izizalwane zaseMelika ezilamaphepha zibanjwe ngamapolisa ezibabuzisisa ngokuthi zilamaphepha afaneleyo yini. Kusenjalo umthethondaba Izolo unqume ukuba asikho emthethweni isiqondiso esethulwe ngumongameli Donald Trump esiphuca ubuzwe beMelika abantwana babantu bokuza abazalelwe kuleli lizwe. Esethula isinqumo sakhe, uMahluli uthe kusobala ukuthi umlayo lo wephula isisekelo sombuso welizwe, iConstitution. Sikasizwe imbono kahulumende weMelika.
Kumizamo emitha yokuphoqa ilizwe leRussia ukuthi lingadali izimpi lokuthi lizifikele kuzijeziso zama-sanctions, eleMelika selijezise abantu lamankampani alelo lizwe afika phose amakhulu amabili lamachumi amahlanu 250 abasekela eleRussia kwezomvikela lokuhloma lelo lizwe ngezikhali. Abantu lamankampani abavumela eleRussia ukwenqaba izijeziso ngabanye asebeqotshwe ngeleMelika. Umzekeliso ngodaba lwebhanga yeKeremet eKyrgyzstan. Kusukela ngehlobo eledluleyo, iziphathamandla zeKeremet zasebenza ndawonye lezeRussia ePromsivers Bank, kunkampani yePublic Joint Stock, ibhanga elaletheswe izijeziso ngeleMelika. IKeremet Bank yancedisa eleRussia ukuthi livike izijeziso ngokulibhadalela indleko emngceleni lapho eleRussia elalingelamvumo yokwenza lokho. Ngasikhathi sinye, ugatsha lweMelika olwezemali lethesa kutsha abanye izijeziso labuyisela ezinye kubantu lamankampani abenza okufanayo phakathi kweleRussia leleChina. Uhulumende weMelika waqopha njalo inhlelo ezithile zokuncedisa eleRussia ukuthi lithole lula impahla ezingavunyelwa mahlayana. Umzekeliso, iRussia leChina yabeka indawo lapho amazwe lawo mabili ayivumela ukuthi kubhadalelwe lezo mpahla emngceleni ezazingaphansi kwezijeziso kungasetshenziswa imali ezaveza lokho. Okokugcina, eleMelika lijezisa amanye amankampani eRussia lisebenzisa umthetho we-executive order ngokusebenza kunhlelo zemali kumnotho weRussia, ukusebenza kugatsha lwezamandla amagetsi kumbe kwezomvikela lezihambelana lalokho kweleRussia. Okwenziwa ngeleMelika yikuphambula imizamo yeRussia eyokuthi ivike izijeziso ifinyelele impahla zokukhanda izikhali zempi yayo leUkraine. EleMelika lizasebenzisa konke okusemandleni alo ukuthi liphazamise usekelo olutholwa yisigodlo samabutho eRussia, njalo livimbe ukuthi iKremlin yenelise ukusebenzisa inhlelo zemali ukuthi ithole inzuzo yokusebenzisa kumpi yayo leUkraine. Siyasekela eleUkraine nxa livikela abantu balo lobuzwe balo ekuhlaselweni ngeleRussia khona okwakuvele kungelasizathu esiqinileyo.
Wezemidlalo, inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association ikhangelelwe ukuba kusasa izaqhuba ukhetho lukamongameli umsekeli wakhe labazangena kuziFA Board. Ukhetho lolu luzaqhutshwa ngesikhathi iqembu lelizwe leZimbabwe Warriors lidlalela imidlalo yalo eqakathekileyo emazweni angomakhelwane. Kunengi okhangelelwe ukuba kuzaphuma kukhetho lukamongameli okuncintisa khona abayisithupha abathi uPhilimoni Machana, uNqobile Magwizi, Marshall Gore, Martin Kweza, Makwinjiso Maphiri, noTwine Phiri. Ukhetho lolu luqhutshwa yiZipa Normalization Committee ebambisana leFIFA. Bonke abancintisayo banikwe ithuba lokukhuluma leStudio 7, abanye babo bathi kabakhulumi emsakazweni lo. Sixoxe loSomaphiri kanye loGore. Nanku okwethulwe nguSomaphiri.
Ku-administration lapha ngikungani kule problem. So bezama ukuthi lati since sile knowledge le since we have been involved in football since sizalwa until today. So besibona ngani since isikhathi sesisilethele sodwa manje saphumelela kwaba le chance. So I think is high time ukuthi lati singene sizama ukuthi sincedise. It's a pity because ibhora lethu selihambe emaweni. So sesizongcola ukuthi ngani siyazama ukuthi silingise back.
Singathi kwena okubisayo sibili ozathi naku phela abantu bezimbabwe lenza kulethe ebholeni. Kuyini
thando a lot of abafana abancane kathesi akusela platform right ukuthi abafana bayenza into lezi ngendlela because akula bantu abalothando ukuthi baba ngenise endleleni esikhule ngayo thina ukuthi no nansi indlela abafana yenzani kanje yenzani kanje kathesi abafana into abasebenzenza so udako kwa amankazana ungabona lawo same thing so we have to assist boy child le girl child le ukuthi bangene endlaweni right sisebenzisane sincede umuzi wethu wenza ukuthi ukhulele phambili thina ukuthi sibe sibe ngabantu kathesi nje ngenxa yebhora nalelo
ye bakhona bazathi a oSomaphiri uMakhwinje wayevele ngasabonakala ebholeni la uzawuphendula sithini abantu bakhulunkulu
hayi bhoreni bezikhona ukuthi nje bebengasiboni we are just doing it on the sidelines besincedisa ufriendly academy ekhona iHarare everyone knows about it we have sent a lot of kids abroad and bencedisa lapho all the time
ye nxa sesijula futhi sikhangela khonokho ke othi uzakwenza siyabona ukuthi ufuna ukuqhuba uhlelo lokuthi abantwana abasakhulayo bangene kulokho okuthiwa i-junior policy khuluma ngakho
zi yes yes asizama ukuthi sincede because ungakhangela ibhora kathesi ayiso into into leyana ukuthi esasinjengakudala ukuthi kwakuyi-passion kathesi okuyi-brand so abantu banga-understanda khona ukuthi sokuyi-brand we can actually it's uthi umuntu ayenza imali these days you don't have to be a doctor or engineer na ungalidlala kuhle ibhola lakho unetshwa abafana laba benziwe ngendlela eziright both the girl child and the boy child you can go a long way in actually becoming someone khangela abantu abanjengabo if I may make an example Ronaldo akali isikolo but he's one of the best paid players in the world
siyabona lenkundla zomdlalo wenguqu kazikho eZimbabwe nxa kudlalwa ama international matches ungakulungisa njani ungangena kuziva khonoko
alapho kuyasuvuze sishayisana amakhanda phansi laba lama stakeholders la uhulumende lama council sibona ukuthi singancedisana njani
uGore yena uthi uzimisele ukulungisa inhlanganiso le njalo lokuvuselela imidlalo yonke yenguqu
I want to become the FIFA president because our football has suffered a lot if you recall just a few months ago we had been suspended from international football because of a lot of misgovernance and a lot of issues of poor maladministration to the game
Nifisa ukuba ngumongameli weFIFA ngoba imidlalo yenguquka iqhutshwa kahle njalo sike samiswa ukuba ingxenye yemidlalo yenguqu emhlabeni jikelele ngenxa yokungaqhubi kuhle ezenguqu kwenhlanganiso yethu yikho lokhu okwenza ukuthi ngisukume ukuze ngingene sokulesikhathi kungela omunye uPeter Ndlovu
and save my country.
Uthi uzalwisana lobukhohlakalo.
We are advocating to grow the women's game. We want to eradicate mismanagement in the cockpit. Poor financial management, embezzlement of funds.
Uphindo wathi kumele kulungiswe inkundla zemidlalo yenguqu eZimbabwe.
We don't even have a stadium that can host CAF and FIFA matches. This is not right. This is not right for a country, a football nation like Zimbabwe. We are going to bring in an agenda to renovate our stadiums and most importantly also to address our grassroots football pitches.
Abanye kade befisa ukuncintisa kukhetho lolu nguBenjani Maruwaru, uWalter Makaya, Gift Banda loThemba Mliswa. Okuthiwa kabala maphepha aqondileyo ongena esikhundleni lesi. Bafika phose ithumi abancintisa kukhetho lokudinga umsekeli kamongameli weZifa. Kuzakhethwa njalo abazangena kuZifa board. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp
Vafane bonane vasalezolo nabalalele beStudio 7 kune nabasakazi. Lapha siyakhumbuza bakithi amaklinike ukuba asisondezele ama mosquito net ngoba sekubonakala inesimosquito lezi abathi ngezimaraliya abazaziyo abanye bathi kungaba ingozi kakhulu ebantwini ukubonakala kwemosquito emaraliya. Okuyikuthi phandle lokho sekudalwa yikubonakala osingakaze sikubone ukunetha kwezulu elingaka lotshani obungaka. Sesivuma ukuthi labo bantu bakhuluma iqiniso ukuthi le mosquito isangabulale abantu. Sicela uhulumende asincedise kuma-mosquito net asilethele emaklinikhi wethu. Okhulumayo ngupamona ngwenya lapha e-Ward 5 koBhewula.
Salibonani basakazi nabalaleli bakaRadio 7. Hey, thinabanye sinokudana okukhulu ngebandla leZANU-PF. Ibandla leZANU-PF yazi lilesikhathi esihle kakhulu esokuthi liziimprove likhampene ngaso lenzela abantu baseZimbabwe into abayiyo abayifunayo. Kodwa likwenzi lokho, lona lithemba ukuthi liyayazi indlela elingena ngayo embusweni ukuthi thina vele singeniswa ngabantu. Le ndlela yethu ngoba buka abantwana baseZimbabwe bayitshela bonke noma ikuphi njengoba lami ngisitsho. Ungaze uvule iphi i-social media, uvule kuphi lapho kule platform khona bayitshele ama-passport wenu ayadula ehlisa ama-passport enu. Hhayi abafuni bakubhizinisi bakubhizinisi ngebona lapho abazwakali ukuthi bangawayehlisa. Hhayi sebefuna-ke sokusiyavotwa abantu bebavotele kuphela. Abantu abalwa labantu ngalolu hlobo kanti labo iphepha lilani lilegolide enilela balithenga khona ungaze ipassport yaseZimbabwe abantwini abangelamali yiyo edula ukudlula yonke amazwe omhlaba engaka amazwe ale mali.
Ye kustudio 7 litshana njani basazi bethu abahle. Hhayi sibonge kakhulu laphana inkulumo kamoyo ephikisana ikhuluma lo ndibale laphana. Ye hawo ndibale ngabaholi abaholela ukuhola abantu bakhona bakhangele nje ukudla yinto ebaluleke kakhulu ehamba phambili. Awuboni noma ekhuluma into noma irongo angeke eze zeyisho ukuthi irongo. Yena usuke ekhayelele ukuncoma ukhayelele into ezangenisa ukudla etafuleni. So ngabantu besikafu labo akakazi waba yi-opposition nindiwali since nje angazi labantu abalandela i-EFF Zimbabwe leyo ukuthi abantu abaphilileyo kahle emakhanda na unless ma ukuthi abantu abalandela iZANU-PF. Akola muntu olandela o-oppose iZANU-PF ongalandeli i-EFF kandiwali. Ngiyacabanga ukuthi angeke ihambisane le-EFF ye-South Africa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe.
It was a Friday my darling. Was a Friday.
Kuliviki uhlelo Woza Friday silomculi wengoma zokholo ubaba uShepherd Mavuso Dlamini oleminyaka yokuzalwa engamajumi ayisithupha lanhlanu. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Umavuso uzalelwe wakhulela eGweru lapho afunde khona waze wasebenza. Ungumuntu okhonzayo ebandleni lamasabatha. Kunini efuna ukungena kwezomculo?
Indoda kule engakhulanga lesifo sokuphelela
but in my swelo, I didn't manage to get as much money as a piece. Doesn't matter. My father didn't tend to return me. Jimmy Lacodian, not a discipline, and that's why I was shed his money with Huda.
Then all the youth should come to me. Let all the little children come to me. Let all the little children come to me. And don't you hold them back. I do not fancy that. You must
become.
Just like
a child.
Ujamini uti kadovi ingoma zake. Kota uzitata ekhlabelelweni sesabatha.
Gospel music. Basically, I've been focusing on the ingoma ezikuyimpuku namachorus nje ejayelekileyo ikakhulu ebandleni lesabatha kulapho ngingejayele ukuhlezela khona ngicelisa khona njengomuntu esekhulile nxa kuwukuthi ngingalala namuhla kusale kulolutho lokuthi abantwana bayabela kulo kumbe i-generation elandelayo ehims ukuthi ziphume zizinhle zikhwabetheka ebantwini abamnyama.
Wakula elisifiso zokucula kulabanye ayebathanda becula enkonzweni abamqumbaqumbayo ukuthi laye azizwe efuna ukucula.
Baningi abantu abanginspayayo kulomunye indoda wokukhanya ngoMoses Nyoni. Yaloo ndoda wayehlabela nangabi le confidence ngaqala ukubona yena. So he became my inspiration and I said, no, as I go on, I'll let to Lord do this similar thing ekakhulu ekuthungamela ibandla ekuhlabeleni.
Umculo kaMavuso uyatholakala emakhasini okuzilibazisa.
Umculo wami bangawuthola ku Facebook, bangawuthola ku YouTube. Amanye platforms angafaki, but on those two thus far bangawuthola. TikTok lakho bangawuthola umculo khona. Basically, I think thus far yikho okukhona.
Besikwetshiselo Shepherd Mavuso Dlamini kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempelasonto enhle, igama lami uEzekiel Sibanda.
Kuluke yezwa Jesus Banda ngomculo lo othake inhliziyo sizosiduduzeka kakhulu. Ningakhohlwa kula iDoc namhla sixoxa ngokukhahlanyezwa kwezisebenzi eZimbabwe ngabadabuka kwele China. Singakehlukani sihlobo sesikhangele kwezinye izinye indaba ebezikhokhela. Amapolisa asebophe isizalwane sakwele China esidubule isisebenzi okucatshangelwa ukuthi besitshontsha inhlabathi elegolide. Sokumile kulungiswa kwedamu elikhulu enkayi ebelisakhiwa nguhulumende. Siqhuba lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Siyabonga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.